isu sebato reMDC tinonzwa kushushikana zvakanyanya kuti mai vavava vanonzi Mandita wePichimene zvanyanya. Kunetsa kwavo, kurotomoka kwavo kwanyanyisa. Nokuti tinoona yemanje vako chityidzira vana muzvinabhizimisi verudzi rwechiIndia. Vazhinji vacho vana veZimbabwe vakazvarirwa muno, vakakurira muno, madzibaba avo nemadzimai avo vakazvarirwa muno, vakakurira muno, havana imwe nyika yavachati nyika yavo kusiya kwenyika yeZimbabwe. Kuti vana muzvinabhizimisi vanzi uyai misangano yezano, mukasauya taakuzwa kuvharirai mabhizimisi enyu tozomatora, zvinotaridza unyania neunhubu.
Imi sebato, zvii zvamungatidai zvaitwa panyaya iyi, nokuti ava vari kuona zviri kuitika mudunhu mavo?
Izvi zvinongotaridza izvo kuti hurumende yezanu hainatsoziva kuti kunonzi kuronga ikonomi nokuvaka nyika chii. Nokuti tose tinoziva kuti kana tichida kuti tinoronga nyika tichivaka ikonomi, tinoti both domestic neforeign investment ngaiuye munyika kuitira kuti ikonomi ikure, mabasa awande.
Kunze kwekusoropodza mashoko aamai Chimene kwamuri kuita uku, ndeapi mamwe matanho achatorwa nebato renyu?
Isu titori mushishi pari zvino yokuti tinyore petition inoenda kuhurumende yeZANU-PF inotungamirirwa naRobert Mugabe, tichivati aamai ava zvanyanya, kurotomoka kwavo kwanyanya. Tichata kuti petisheni yetichanyora ichabva nekumanikaland province, mastructure yedu wekumanikaland ukoko, kuti amai ava zvavakiita zvaazvokuda kutoti dunhu remanikaland riputsike, vanhu varambe vachitambura. Saka petisheni inenge yakanangana nekuti munhu akavapinza basa anova ndiye Robert Mugabe aone kuti ambovamisa basa, atsvage mumwe munhu une pfungwa dzakakwana